kugara kuri ko asijaganyanya kune abo bari kufamba nemabazi ndo bari kuwanika kana nguva inenge yakusvika mabazi kunyanya nguva dzemadeo kazuva ndo kuvakuenda kuti zvarei asiwo tinoona kuti vanenge vachifamba havo nemotokari dzavo diki hatitokanyanya kuita dambudziko rakakura sitereki rekuti vanhu vanganyanya kutyira kuti kwaitisisa hakusi kufambika.
Tinonzwa kuti vemabhazi vakakwidzawo mitengo zvakapetwa kana kaviri, zvakamira sei?
Hongu, tinoona kuti kuenda kuBulawayo panguva isiri yezororo vanhu vanosiri pamuripo wakaita semazana mana emaranzi kana vachibva muJohannesburg. Tinoona kuti pari zvino mutengo iwoyo wasvika pamazana masere 800 rand. Tichitarisawo kuenda kwaMutare tinoona kuti kubva muJohannesburg kwakuripiswa mazana angaite mapfumbamwe. Kwotiwo kuenda kuHarare tinoona kuti kunosiripiswa mari inoita ye 450 rand, iye zvinoizvi kuri kuripiswa mari inoita 1200 kune vanenge vachitedzera yakanyati one day. Ukaita uromba rakanaka unogona kuwanawo mabasa anogona kuita 1100, but mitengo yakwira zvokuti yapetwa katatu yatingati 300%.
Nguva ino yezororo tinombonzwa muchichema nenyaya dzeuori pamigano pamabhodha, nguva ino zvakamira sei?
Uori huri pachidanho chiri nani mumabhodha umu nenyaya yekuti munhu wese haasi kunyatsa kuziva kuti zvakamira sei, vane kakutya vakati dzikirei zvekuti izvoni tinoona kuti vanhu vari kufamba zvinenge zviri nani. Iyo nyaya yekuchinja kwehurumende uye nyaya yekumboti masoja anga tipindirei yaita kuti vanhu vange vachitya vaine kakutya kuti vaite zveuori. So uori wakati dzikirei pari zvino, asi unongoitwa hazvo asi uchiitwa muchivanje.
Kune vasati vagadzirira kuenda kumusha varikutarisira kuti vachazoenda, ndezvipi zvamungavayambira?
Vanenge vachida kuenda kuZimbabwe tinovayambira kuti kana vachinge kuri kwokuti vari kufamba nemotokari diki, motokari dzavo ngavatakure mapepa akakwana. Kana moto yakatengwa nebhengi inofanirwa kunge kuine tsamba yaanopohwa nebhengi inokubvumidza kuti ubude nemotokari iyoyo ichienda kuZimbabwe. Izvo zvinhu zvinodiwa kurutivi rweZimbabwe, kungave kuBed Bridge, kungave kuPlumtree, kungave kuChirundo kana kupi nekupi zvavo kupinda muZimbabwe. Koti kana motokari isiri muzita mako unoda tsamba inobva kumuridzi wemotokari yakadhindwa nemapurisa yekuti wabvumirwa kuti uende kunemotokari iyoyo. Uye zvekare vanhu vasakanganwa kuti kune mutemo wokuti kana uchinge uri mugari wekuZimbabwe haubvumirwi kuti unge uchiende nemotokari yekunze kwenyika. Unofanira kunge uine permiti inoratidza kuti unogara kunze kwenyika uye unofanira kupuwa mazuva uchipinda muZimbabwe ndewokuti sangano rezvimu ringe richikubvumira kuyambuka nemotokari wakananga kuZimbabwe. Kwochitiwo kana kuri kwokuti uri munhu ari kuenda kana kubva kuSouth Africa uine vana vadiki, vana vari pasi pemakore 16, mutemo weSouth Africa unoti unofanira kunge uine afidaviti rinotaridza kuti izvoni mwana iyeye wamupiwa nemubereki wake.